Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Simon Magama nava Ellen Magama vesangano Red Plug Movement. Sangano iri rine chirongwa chekubatsira shirikadzi panguva iyo nyika iri pasi pechirongwa chelockdown, icho chinokurudzira vanhu kuti vagare mudzimba senzira yekudzivirira kutekeshera kwechirwere checovid-19. Ngatiendei kuhurukuro yandakaita nava Simon Magama pamwe chete nava Ellen Magama kuitira kuti tinzwe zvizere. Simon, ndinomugamuchira muchirongwa. Vaallen, nemiwo tinomugamuchirai muchirongwa, makadeni?
Ndirimo makadiwa, tinopa kutenda nekuti matikoka kuti tiyozotaura nyaya yatoda kurukura.
Aiwa, tinofara kuva nemi pachirongwa. Simon, uripo?
Ndinosimba, ndinotenda Mike ndipo nguva yekuti ndiuye pachirongwa chenyu.
Mungatiudzawo zvizere pamusoro pechirongwa ichi?
Tiri muna August, of which August inova mwedzi wevanhu vechikadzi, its women's month. Sesangano Red Plug rinorenekedza vanhu vechidzimai uye rinoshanda nevanhu vechidzimai, takaona zvakakodzera kuti titange chirongwa chedu chekubetsera mawidows. Saka takatanga inonzi The Plug 14-day campaign yatinoti yatinoadopta chikadzi yatinovigira chikafu. Saka tichaita campaign kusvika panopera mwedzi
waAugust. Chii chakaita ude kuva nhengo yechirongwa ichi?
Semunhu wechidiki ndinobva kuvanhu. Mukurarama unofamba uchisangana nevanhu vanosangana nezvakasiyana siyana. Ukada kuona panguva yatiri iko zvino, vanhu vakaomerwa nenyaya yemalockdown aripo ipapa. Vamwe vanhu vanorarama nekuzvishandira. Saka nekuda kwemalockdown unoona kuti vanhu vakawanda vanga vachirarama nekuzvishandira vave kuchikundikana. Saka ndakaona sewechidiki kuti nani tibatani tive pamwe chete, tikwanisenge tichiisa zvipo pamwe chete, tovatsvaka madzimai ari mumasocieties kuti tikwanisenge tichivabetsera.
VaEllen Magama, muchange muchifamba sei muchibatsira shirikadzi?
Zvatinoita ndezvekuti tinoshandisa mota dzedu dzatenge tinadzo kuenda kuti tinodhiriva chikafu. Saka tinoti anenge aine matsamba anobvumidzwa kuti akwanise kufamba paanenge achienda ipapo, ndopaanoita se aenda unosiyawo chikafu. Patinosvika pakupera kwemwedzi uno, chishuwo chedu ndechekuti pasave pavo pakugumisidza pakwatinenge tichiita, asi toramba tichienda mberi nepatinokwanisa pacho. Ndopanga pachitaurwa paya naSimon kuti tikauya tikaita mudeme mudeme tinokwanisa kubata basa rakakura. Saka ipo patiri kuita iko zvino ndopatakwanisawo nekuona kuti zviri kuitika mumatugaro zvinoda kuti munhu usumuke uwane chaunoita. Saka nekusumuka kwataita nezvatiri kuita zvino, tinenge takukokana kuti tikabatana pamwe chete toitawo pakakura.
Saka mukana uripo hawo kuti chirongwa chichaendera mberi nyangwe August akapfuura?
Mukana uripo. Chokwadi ndechekuti isu takazvipira kuti wedha paita vakawanda vauya kuzotibatsira ndivedha vaita vashoma, hatisi kuregera nekuti variko vari kutsvaka rubatsiro vakawanda.
Simon, ndodzoka kwauri. Kana paine munhu ari kuda kukubatsira pachirongwa ichi, hapina nhamba iri yamaoko yavaunokwanisa kufonera?
Okay, WhatsApp namba yedu inoti +27 67 824 1656.
Ndakumbira kuti dzokorere one more time.
It's +27 67 824 1656.
Tichipedza hedu hurukuro yetu, ndouya kwamuri koma Allen. KuZimbabwe kune vanhu vazhinji vane zvirongwa zvakadai. Vanhu pavanotoneta mari dzavo vanoda kuboraratidza kuti mari dzavo dzokufamba sei. Sesanga makataita kuti
icho chokwadi anenge achida kunzi arakidzwa, ndoda kuona kuti mapava zvandakatumira zvezvi makabatsira sei. We are very willing to show you because numbers and those are the end of the audited accounts at the end of what we're doing. Tiri a registered non-profit.
Aiwa, muri Zimbabwe, ngatitendei vaSimon Magama navaEllen Magama vesangano Red Plug Movement nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. mhuri yeZimbabwe. Bye bye.